Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoimba kuti nyika dzimwe dzakaita sana Britain nana America dzichaonawo muono iwowo waonekwa neve EU kuti vabvise masanctions avakatiisira sehurumende, nekuti masanctions aya akanganisa zvikuru kurarama kwedu isu vanhu vari muno muZimbabwe.
Hurumende yotambira nemufaro kubviswa kwevamwe vanga vasara vari pazvirango zveEU.
Tingati masanctions ndo akonzeresa kuti vanhu vatambure. Chanyanya kukonzeresa vanhu kuti vanhu vatambure inyaya yokuti kutonga hakuna kumira zvakanaka, inyaya yokuti munyika muno huoro.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti hurumende inoshandisa zvirango senzira yekumbunyikidza vanhu nekuvharidzira huori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kushandiswa kwezvinodhaka rave dambudziko guru munyika, zvikuru kune vechidiki. Kunetsana kwehurumende nevarairidzi kuenderera mberi uko vana vechikoro vakawanda vachibatwa nechirwere cheCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe inoti inotambira nemufaro danho reEuropean Union rokubvisa mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga, amai Grace Mugabe nemukuru wemauto waValerio Siwanda pane vanga vakatemerwa zvirango negungano iri vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi mumashoko kuvatori venhau, European Union yati Zimbabwe Defence Industries icharamba iri pazvirango sezvo mauto ari kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Kunyangwe paine vabviswa ava, European Union yati hapana chashanduka muZimbabwe uye icharamba yakaisa ziso rayo munyika ichikurudzira nhaurirano kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sehurumende tiri kufara kuti EU yava nomwe muono usina America, usina Britain, wokuona kuti isu hatina kukanganisa EU, hatina kuvakanganisira ikoko. Ndosaka vabvisa zvirango zvavakanga vakatemera kuna Vice President vedu vachiwenga nemukuru wedu wemauto General Sibanda. Asi chasara ndechekuti vachibvisa zvirango paindustry yedu inonzi Zimbabwe Defense Industry.
Nechikonzero cheizvozvo zvakakosha?
Kuitira kuti ite mabhizimisi zvakanaka nemamwe mapato makambanizi ari kunze kweZimbabwe. Saka tiri kuti masanctions iwawa akanga asingambofaniri kunge aripo pekutanga, asi zviri nani kuti vazoona vanomwe muono. Ende izvi zvaitika President vachangodzoka ikoko, vakaenda ikoko kuEurope, ikoko kuBrussels, vakanovaona vanhu vacho ivavo. Ende ndofungidzira kuti zviri kuratidza kuti vakazoona kuti aiwa, tiri kungonetsa Zimbabwe. Haisi nyika inoda zvekuvengana nedzimwe nyika, inyika inoda kuti ibudirire pamwe chete nedzimwe nyika, inyika inoda yatingati muchirungu kuti itwe respected, nenyaya yekuti inyika yakazvimirira yega, nyika yakaenda kuhondo kuti iwane rusununguko.
Asi kapachine zvimwe zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika ava nenyika dzakaita seAmerica neBritain, munofunga kuti zvingabviswa here? Tiri kunzwa pane kunyunyuta kwakawanda kuti zvakanzi zviitwe hazvina kugadziriswa.
Tinoimba kuti nyika dzimwe dzakaita sana Britain nana America dzichaonawo muono iwowo waonekwa neve EU kuti vabvise masanctions avakatiisira sehurumende, nekuti masanctions aya akanganisa zvikuru kurarama kwedu isu vanhu vari muno muZimbabwe. Munhu wese ari muno muZimbabwe ari kutambura nenyaya yemasanctions iwawa.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi.
Nyaya yokuti vabvisa vamwe vanga vari palist yemasanctions inyaya yokuti vari kuona kuti vamwe vacho mukatara vana mai mugadavo havachina basa. Ndozvipo zvakadaro ende ndoonavo kuti European Union iri kuonavo zviri kutaugwa nevamwe muno kuti masanctions awa andenge ava kutoshandiswa kuti adzvinyirire vanhu. Saka kuda ndozvimwe zvavanenge vatarisavo.
Ko zviri kunzi nehurumende kazvirango ndizvo zvakanganisa upfumi hwenyika?
Handingati ndiwo dambudziko chete kana kuri kuti ane dambudziko, asi zvizhinji kana kuti zvikuru zvinokonzeresa matambudziko muno zvinosanganisira war corruption, zvosanganisira kuti tine hwaro kana kuti mapolicies asinganatso simudza ikonomi. Ndo pane matambudziko ipapo. Hatingati masanctions ndo akonzeresa kuti vanhu vatambure. Chanyanya kukonzeresa vanhu kuti vanhu vatambure inyaya yokuti kutonga hakuna kumira zvakanaka, inyaya yokuti munyika muno war.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe masangano anomirira varayiridzi anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekumanikidza vadzidzisi kuti vadzokere kumabasa mukupera kwezuva ranhasi pasina nhaurirano dzekugadzirisa nhunha idzi. Vadzidzisi ava vanoti vave kuzodzidzisa vana kamwe chete pasvondo nekuti havana zvikwanisiro zvacho zvekuti vaite basa vakasununguka. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Masangano evarayiridzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s anoti haasi kufara nedanho rehurumende rekuti vakuru vezvikoro nevarayiridzi avo vari kuti havasi kukwanisa kunge vari pabasa nekuti havana zvikwanisiro vange vadzokera pabasa muzuva ranhasi. Mutungamiri wePTUZ vatakavafira Zhou vati chinodikanwa inhaurirano pakati pemasangano evarayiridzi nehurumende dzakanangana nekugadzirisa nhunha dzavainadzo kwete kuvambunyikidza kuti vadzokere kumabasa ivo vakaomerwa neupenyu.
Kueducation hakushandwe necommand and control, dialogue necollective bargaining ndo zvinopa kuti pave neindustrial harmony neproductivity. Saka kubvundidzirana hativoni kuchipa a lasting solution, asi dialogue ndo chete chinhu chingapa lasting solution.
Vazho vati bazi Republic Service Commission ratumira nhume muzvikoro nhasi kunoongorora kuti ndevapi vadzidzisi vaenda kubasa nevasina. Vati vatora danho rekuti vadzidzisi vashande zuva rimwe chete pasvondo sezvo mari dzavari kutambiriswa nehurumende dzisiri kuvakwanira kuti vaende kubasa mazuva ose. Zvichakadai, mutungamiri weR2s vaObert Masaraure vati vatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti zviri kuda kuitwa nehurumende zvokudzinga varayiridzi basa nekuti havana zvikwanisiro hazvizi pamurau.
Nyaya yekunzi vanhu vasina kuya kubasa kusvika musi wa22 February vachazinga vachirasikirwa nemabasa avo haikwanisi kuimplimendeka tichishandisa mitemo ichiri muZimbabwe. Hakuna pasi rino kunowanikwa employer achirizainira maemployee.
Vatiwo havasi kufara kuti vamwe varayiridzi varamwa kumaka mazamanishoni emafomu 4 nemafomu 6 mushure mekunge Zimseke yatadza kuvabhadhara mari dzemaallowance.
Vambomira kuita basa iri nenyaya yekuti hurumende iyo inofanira kunge ichipa mari kuZimseke iri kunzi yakanonoka kuendesa mari vamutiri muve netreasury yavo.
Tsvagiridzo yataita yaburitsa pachena kuti varayiridzi vari kumaka mazamanishoni kubulawayo, Gweru neMutare varamba kuenderera mberi nokumaka kudzama ravapiwa mari dzavakavimbiswa nesangano rinoona nezvekunyorwa kwebvunzo reZimbabwe Schools Examinations Council, ZIMSEC. Mutauriri weZimsec Muzvare Niki Dlamini pamwe nemutauriri webazi redzidzo vataungana ndoro vanga vasati vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo, asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakati varayiridzi vanenge vasina kuenda kubasa havasi kuzobhadharwa.
Maticha 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 no kutiba kambo tichiwa. Iwa kambo tichiwa muramba kuticha atisha wirirani. Asi, da garabasi ne darara mutakaso mwa wirira kutano. Tongo ita suza kena kasuno afadzao. So kuti, asina wakuinda kubasa haba takwi. Ainda ano badako.
Varayiridzi vazhinji vanoti vari kuda kuti hurumende idzosere mari yavaitambira muna 2018 pamadhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora ekuamerica pamwedzi, asi hurumende inoti homwe yayo yakaboka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti vana vechikoro mazana matatu nemakumi matatu nevana kana kuti 334 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakavhurwa zvikoro. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vana makumi matanhatu nevana nechirwere ichi nezuro. Vakabatwa nechirwere ichi nezuro ava pakati pevanhu mazana maviri negumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi munyika yose, zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana mashanu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 233,571. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere ichi, zvasiya vafa nacho vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 5386. Mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvarifa dzaimahere vanoti magweta avo ari kupikisa kuvharirwa muchirongo kwenhengo dzavo gumi nenhatu dzichitsvagira bato rerutsigiro musarudzo dzemabai elections. Muzvari Mahere vati kutoshwa kwakaitwa nhengo idzi dziri muusungwa kutyora bumbiro remitemo, uye nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana mumatare. Nhengo idzi dzakasungwa nemusi wechishanu dzichipomerwa mhosva yekuita misangano pasina mvumo yemapurisa. Sangano remisa Zimbabwe riri kushora hurumende nedanho rainonzi yakatora nemusi wesvondo kukanganisa masaisai eintaneti kuti vanhu vasaone nekunzwa zvaitaurwa nemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. VaChamisa vaiparura urongwa hwekutsvagira nhengo dzavo rutsigiro musarudzo dzemabai elections muHarare. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemisa Zimbabwe Vatavani Moyo.
Misa Zimbabwe tinoratidza kunyunyuta zvikurusa kuti pakaitwa chidano chekudhingura madande mutande zvikurusa pakushandiswa kwavanoti yo live streaming panguva yaiparurwa urongwa hwebato Citizens Coalition for Change uyezve vanoitawo nezvebato ravo veZANU PF vanga vane vachiparurawo rwendo rwavo rwavaifamba narwo kurudhaka.
Chii chiri kunyanya kunetsa yapa vamoyo?
Chatinonyanya kugununa nacho ndechekuti chaachijairire mudunhu reAfrica kuti vanhu kana vakuda kuenda kusarudzo vari muzvigaro vanomhanya kundodhingura madande mutande kuti vanhu vasashambadzire mashoko avo zvakakosha kune vanenge vachida kuti ashambadzirwe. Kwatiri tinotora zvikurusa nhunha idzi tichiti Zimbabwe haisi gotwe renyika dzepasi rose nekuti inosungirwawo zvakare kubatirana pamwe chete nenyika dzepasi rose nezviga zvinoparwa pamusangano weAfrican Union kupfurukidza nekomisheni yayo inoti dande mutande ikodzero dzevanhu. Zvakare zveUnited Nations inoti dande mutande ikodzero dzavanhu. Saka Zimbabwe yapindira zvakare mukufudyidzana nedzimwe nyika dzinoita unhubu hwekumhanyira kundodzima madande mutande kana kumakanganisa kana nguva dzisarudzo dzasvika.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende?
Tinonyanya kukurudzira zvikurusa hurumende yeZimbabwe kuti icherechedze irambe ichikurudzira vanhu kuti vashambadzire mashoko avo vachishandisa madande mutande nekuti anovaiwo akati rerukei kushandisa pane dzimwe nzira dzakaita semapepa nhau anova anoti dhurira kuti vanhu vange vachishandisa.
Mukuru wemisa Zimbabwe Vatabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abata omutewedzeri wegurukota zvekuburitswa kwemashoko vakaindinesi paradza avati hurumende iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya.
Iwawo ndiwo anonzi manyepo. Hapana hurumende zvaakaita kuita yatingati muchirungu tamper with the internet. No, hakuna zvakadaro. Madande mutande aisenza zvakanaka. Hameno kuti chii chatingavhunduka kuna Chamisa? Hapana chekuvhunduka kuti munhu aita karali kaaita mugwanzura tovhunduka tobva taati madande mutande ngavharwe ngaitwe sei.
Asi kavemisa vari kuti ndizvo chaizvo zvakaitika uye pane humbowo hwekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka vaparadza.
I think vakomana vavo vari kungotaurisa vemisa vanoshaya zvekutaura, ndo dambudziko ravakomana ivavo. Vakangoti pese pese vanongotsvaka zvekutaura. Ende iyezvo taakuziva kuti aiwa vanhu vari kudivi ripi, zvaakutiratidza kuti vari kudivi ripi. Vaakusiya zvavo zveprofesheni yejournalism vaakuita zvepolitics. Saka kana vachida kuita zvepolitics gavachisiyana nezvekumirira kodzero dzevatori venhau, vauye mudariro repolitics. Toziva kuti taanawo mudariro repolitics.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakaindinesi paradza vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. America neBritain dziri kutarisirwa nhasi kuwedzera zvirango zvakatemerwa Russia zvichitevera danho remutungamiri weRussia waVladimir Putin rekucherechedza matunhu akatorwa neRussia eDonetsk neLuhansk ari kumabvazuva kweUkraine sematunhu akazvimirira. Izvi zvinouya panguva iyo dzimwe nyika dziri mumubatanidzwa weEuropean Union dzinodyidzana nenyika mbiri idzi dziri kurongawo zvirango zvadzo paRussia. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadzika zvirango zvekutanga nezuro muvhuro vachipindura danho ravaPutin rekucherechedza matunhu maviri aya seakazvimirira uye kupinza kwavo mauto eRussia matunhu aya avari kuti ari kuchengetedza runyararo. Zvirango zvavaBiden izvi zvinorambidza makambani eAmerica kuita mabhizimusi kana kudyidzana mune zveupfumi nematunhu aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland vachitungamira bato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti havaone zvirango izvi zviine zvikuru zvazvinoita kudzora vaPutin.
Nhau iyi yezvirango zveupfumi kune nyika yeRussia ndinoona sekuti hainyanyobata-bata vaPutin zvakanyanya, nokuti tichitarisa nyika yavo nenyaya dzezveupfumi inyika yakasimba chaizvo. Zvekare tikaona panyaya yezvezvicherwa tingangotaura kuti takanangana negasi rinobva muRussia richienda kuEurope. Tingati zviye kana pari panonzi panotambwa chase paipai, ndo inenge ichinzi checkmate. Vakarova Russia nezvirango zveupfumi, vaPutin vanogona kutiwo ivo vakuita sei, vaakutambura gasi rinoenda kuEurope. Saka pane checkmate iripo ipapa. Tichitarisa zvekare hationi Ukraine yakakosha zvikuru kune Russia.
Sei madaro?
Russia yakakwanisa kutora Crimea. Saka Russia ine nzira dzakawanda dzekuti iendese gasi kunzvimbo dzakasiyana-siyana ichitengesa. Zvekare vaPutin vanokwanisa kudyidzana nedzimwe nyika dzakaita seChina, dzakaita sana Brazil, maBRICS nations panyaya dzezveupfumi. Zvinowanikwa zvichizovhiringidza mari yeUnited States dollar panyaya yekubatwa kunoitwa nyaya dzezvekutengeserana pasi rose. Saka handione vaPutin vachitsukunyuka zvavo nezvirango zveupfumi zvavachawanikwa chitemerwa neEurope neUnited States.
Tinonzwa kuti iyo Russia yatoone mauto ari mumatunhu iwayo maviri eDonetsk neLuhansk. Zvingaita here kuti tionewo nyika dzakaita seAmerica nedziri muEuropean Union dzichitorawo matanho ekupinza mauto imomo?
Vanogona kutora matanho ekuisa mauto imomo, but muchiona mabatiro anoita Russia neAmerica nanaEurope vari kushanda pamwe chete kuna na International Space Station. Russia inobatsira kubvisa mari, NASA inobatsirawo zvekare. Saka ndinoona kuti ushamwari hwacho hauna kunyatsoti JK. Saka zvekuti titi vanowanikwa vachirwira kana kuti kuunganidza mauto zvichizoendesa kuhondo nepamusoro peUkraine. Ndionese kudaro.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica vachaose muchine ripi mutama. Vanotungamira bato rePatriotic Zimbabweans vari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, musangano reUnited Nations dzinoti hurumende yemauto yemuMyanmar iri kushandisa zvombo zvairi kuwana kubva kuChina neRussia kuponda vanhu vemunyika iyi. Zvombo izvi zvinonzi zvinosanganisira ndege nemotokari dzehondo nezvimwe. Mugwaro raparurwa nhasi, United Nations yatiwo Serbia iri kupawo Myanmar zvombo. Mauto akapidigura hurumende yaAmai Aung San Suu Kyi muna 2021. Sangano reUnited Nations riri kuita chipatapata chekuyambira vanhu vemuchitsuwa cheMadagascar nezverimwe dutu mupengo nemasaisa emvura kana kuti cyclone Emunat, iro riri kutarisirwa kutanga kuvhiringidza nyika iyi nhasi. Aya mafashamu yeChina kuvhiringidza chitsuwa ichi achisiya zviuru nezviuru zvevanhu zvisina pekugara kana zvekudya. Koita maonero akasiyana pazvikonzero zvingave zviri kuita kuti vechidiki kunyanya vatadze kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mwoyo vechidiki uyakangoda kuzvidoma nezita rekuti tafadzwa. Anoti chimwe chezviri kuvhiringidza vechidiki inyaya yekuti vanosangana nezvibinga mpinyi zvakawanda pakuedza kutora zvitupa kuti vagokwanisa kunyoresa kuvhota. Anotiwo vamwe vechidiki vanoona kuvhota kusina zvakunochinja munyaya dzezvematongerwo enyika.
Hatina zvitupa zvachona, ende taenda kuti titsvake zvitupa zvachona kunotaurwa kunzi iko pazuva pane nhamba inofangwa kuseviwa. Wotoona kuti netime yachona yaurofanira kuregista hazvichatopindirani. Imwe nawo ndeyekuti zvona hatisi kuwana dzidziso kubva kuvanhu veZEC pamusoro pekuregista kuvhota. Tinongozvinzwa kuti kune kwazviri kuitwa, asi mamana tinogara isusu hazviko. Pozoita nyaya yekuti hatisisina tariro mune zvatiri kuvhotera zvacho, nokuti isusu vechidiki chatinoda ishanduko, asi mukupera kwezuva wozongoona kuti hapana chinhu chiri kushanduka chacho. Saka ndinovhotere yangu.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanoti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vazive kukosha kwekuvhota, asi vanotsinhirawo nyaya yekuti vakawanda vavo vanoudzwa mwoyo nenyaya yekunetseka pakutora zvitupa, vachibvumiranawo nemaonero ekuti kusave nechivimbo kune veruzhinji mumashandiro anoita boka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kunoitawo kuti vamwe vechidiki vashaye hanya.
Kwaregistrar generals kumaofisis akasiyana-siyana munyika, tiri kuona kune matambudziko ari kusangana nevechidiki kuti vatore maIDs. Zvikuru sei tichabuda mucovid umu tine backlog yakati kurei yemaIDs. Tichitarisa zvekare maregistration centers tinoona ari mashoma nyika yose. Tikatarisa Harare semuenzaniso, Harare ine nzvimbo mbiri chete kumbare nekuheadquarters yeZEC. Blitz yatangwa neZEC mumwedzi wapera uyu. Chinhu chinofanira kunge chichiitika kwemwedzi yakati kuti. Vavechidiki vachiziviswa zvekare kuti ndekupi kune ZEC kuti vaende vachinoregister ikoko.
Hatina kukwanisa kunzwa dira registrar general pamusoro pezvimhinga mpenyi zvinonzi zviri kusanganikwa nazvo nevakawanda pakutora zvitupa. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakambozivisa vatori venhau kuti hurumende ine urongwa hwekuwanisa vanhu mamiriyoni maviri zvitupa kusvika muna Gunyana, sezvo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya. Pamusangano wavakaita nevatapi venhau muHarare svondo rapera, veboka reZEC vakati hazvishamise kuti vechidiki havasati vave kunyoresa neuwandu hunotarisirwa, vachiti izvi ndizvo zvinowanzoitika pakutanga kwechirongwa chekunyoresa vavhoti. Asi muzvare Fallon Dunga, munyori mukuru musangano reProject Vote 2023, vanoti ZEC haisi kuita zvakakwana kudzidzisa vechidiki nezvekukosha kwenyaya dzekuvhota.
Sekuona kwedu ZEC haisi kunazoita basa rayo nemazvo maringe nekudzidzisa vanhu zvakakoshera kunyoresa kuvhota zvese nekuvhota. Izvi zvinotsinirwa nemashoko akabudiswa nasachigaro wecommissioner yeZEC vachitaura nevatori venhau mumwedzi mitatu yapfuura iwe vachiti sekomishina havana mari kana zvikwanisiro zvekuti vange vachiita yatinoti pachirungu voter education, zvinova zvakaita kuti ruzhinji rweZimbabwe vange vasina ruzivo rwakati kuti maererano nenyaya dzekunyoresa kuvhota. Vazhinji havatozive kuti nzvimbo dzacho dzekunyoresa kuvhota dzinowanikwa kupi uye ndezvipi zvinodiwa kuti unge uchikwanisa kunonyoresa kuvhota.
Murongi wemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bogosbunu vanotsinhirawo kuti kunze kwedambudziko rekunetseka kuwana magwaro, kushayikwa kweruzivo rwakakwana pamusoro pekunyoresa kuvhota nderimwe dambudziko guru.
Nonoti meseji kana kuti information haisi kufamba zvakakwana, haina kukwana. Zvatiri kushandisa kuti tinge tichisvika kuvanhu hazviite kuti tigone kusvika kunzvimbo dzese kuvanhu vose. Saa nekuda kwaizvozvo, kana tikatarisa nyaya yeinformation publicity pachirungu, tikuona kuti ishoma zvizhinji munzvimbo dzine vanhu vakawanda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mudunhu reBulawayo vaSwithen Chirodza vanoti vanopokana nemaonero ekuti vechidiki havana hanya nekunyoresa kuvhota, vachitiwo dambudziko guru nderekuti vanonetsekana pakuwana zvitupa. Vachirodza vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kushanda zvakasimba munzvimbo dzakasiyana-siyana kukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota.
Vanotoda nyoresa kuti wavote, asi isusu wabereki tisu tinoona dambudziko rekuti kumahofisi kwacho zvino hazvisi kufambiswa nenzira. Tashanda zvikuru gore rino negore rapera tichinyoresa vanhu kuti vavote.
Mukuru weboka revechidiki mubato rezanu PF mudunhu reBulawayo vaFreedom Murechu vakaudza Studio 7 munguva pfupi yapfuura kuti zvakakosha kuti vechidiki kunyanya vari mumatunhu eMatabeleland umo munonzi ndimo mune vanhu vashoma vari kunyoresa kuvhota vanyorese kuitira kuti maconstituency ari mudunhu iri asazove mashoma. Vakatiwo bato ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti rikurudzire vechidiki kuti vakwanise kuvhota.
Tiri kuvamotivheta kuti vaende kunorejista kuvhota nokuvaudza maproblems ekusarejista kuvhota. For instance, tinoriska kuluza mali seats atinawo, tine 12. Kana tikasawedzera kurejista kuvhota anokatiwo dzoka kana ku 9. Tobva taane unfair representation munyika yese, tirepresentana vanhu vashoma shoma isitakawanda.
Nyika yakatarisana nesarudzo dzemabye election dzichaitwa mune dzimwe nzvimbo mwedzi unouya, uye munyika mose muchaitwa sarudzo dzeharmonized election gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Muchirongwa chedi connection chatinotaura nevechidiki nhasi tiri kutaura nezvekushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki. Raive dingindira rezuva revechidiki kana kuti National Youth Day nezuro muvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tigotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yotambira nemufaro kubviswa kwevamwe vanga vasara vari pazvirango zveEuropean Union. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inoti hurumende inoshandisa zvirango senzira yekumbunyikidza vanhu nekuvharidzira huori. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kushandiswa kwezvinodhaka rave dambudziko guru munyika, zvikuru kune vechidiki. Kunetsana kwehurumende nevarayiridzi kuenderera mberi uko vana vechikoro vakawanda vachibatwa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani zilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Nhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
umongameli Mnangagwa obesemhlanganweni obuphakathi kwamazwe ezikazi le Europe la umanyano wamazwe abensundu owe African Union okulungisisa ubudlelwano e Brussels kwele Belgium ngeviki edluleyo. Kodwa imizamo yakhe kulungisiswa udlelwano lobo kayiguqulanga lutho, nangukuphela izithezo zomnotho ziyaqhubeka ziqiniswa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uhulumende wezanu-PF kumele azinike amakhwapha ahloniphe amalungelo oluntu. Enye yabezingcitshi umnumzana Msombuluko Ndlovu yena othi abezanu-PF kuzamele batshiyane lo mkhuba wenkohlakalo lokungahloniphi amalungelo abantu.
La ma-sanctions not njengezijeziso but njengesikhuthazo esokuthi uhulumende waseZimbabwe aveze kumbe agcwalise izethembiso zabantu.
Abomanyano we-European Union sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla lezanu-PF nabasebenzelana naleli bandla.
Umkhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Abazali baveza ukukhathazeka ngenani labafundi asebetholakala belegciwane le-coronavirus elikhanya liqansa lokhu izikolo zavulwa. ELeRussia selithumele amabutho alo ukuthi angene ngentshonalanga yakwale Ukraine elithi iyingxenye yelizwe lelo ezimeleyo, njalo amabutho alo azovikela izigaba ezimbili ezikumango lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla lezanu-PF labasebenzelana laleli bandla. Lokhu kwenzakala kungakedluli iviki umongameli Emmerson Mnangagwa eyengena umhlangano lamazwe alumanyano kwele Belgium phansi kwemizamo yokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lalawa mazwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umongameli Mnangagwa obesemhlanganweni obuphakathi kwamazwe ezikazi le Europe la umanyano wamazwe abensundu owe African Union okulungisisa ubudlelwano eBrussels kwele Belgium ngeviki edluleyo. Kodwa imizamo yakhe kulungisisa ubudlelwano lobo kayiguqulanga lutho, nangukuphela izithezo zomnotho ziyaqhubeka ziqiniswa. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uhulumende wezanu-PF kumele azinike amakhwapha ahloniphe amalungelo oluntu. Enye yabezingcitshi umnumzana Msombuluko Ndlovu yena othi abezanu-PF kuzamele batshiyane lo mkhuba wenkohlakalo lokungahloniphi amalungelo abantu.
La ma-sanctions not njengezijeziso but njengesikhuthazo esokuthi uhulumende waseZimbabwe aveze kumbe agcwalise izethembiso zabantu especially endabeni zama-human rights amalungelo kaZulu ngoba basaqhubeka laba bantu baseHarare ukuba be-violate amalungelo abantu njalo i-political space bakukhanya ilokhu incipha kancane kancane.
Umsekeli wesikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kumele iZANU-PF idinge isisusela sokuqiniswa kwezijeziso lezi.
Asinani ngama-sanctions afakelwa abantu bezanu. Izanu kayidinge ibone isizathu ukuthi kungani i-EU sifake ama-sanctions kulabo abantu abafakileyo. Hatshi thina asinani lakho le sithi impi yomdeni singake sachitha isikhathi sikhuluma ngabo ngoba siyakwazi izana uphethe isikhathi iyehlibeki ukubusa ithi iphanjaniswa ngama-sanction.
Kodwa isiphathamandla sezanu PF umnumzana Mabutho Moyo uthi amazwe la ezwa ubuhlungu ngokuthathwa komhlabathi wona athi awusoze ubuyele kwabamhlophe.
Yes, hayi akusethusi lokho, akusimangalisi, into nje vele esesijwayele. Siyakwazi ukuthi ngemva kokubana sithethe umhlabathi pheceleze iland reform, akuzange kubajabulise abantu be-Europe ngoba yibo abayibo ababethethe amasimu ethu from isikhathi silwela uzibuse bethethe mahhala kungela mali ephiwe umuntu omnyama ukuthi bethathe umhlabathi womuntu omnyama. So siyakwazi as long singazange sibuyele emuva ehlelweni le-land reform and asoze sibuyele emuva, ama-sanctions azahlale khona. Ama-sanctions alani lama-human rights la ababhala ngawo hatshi. Ama-sanctions lawa ibuhlungu ababuzwayo ngoba sadecide njengabantu beZimbabwe ukuthi sesithatha umhlabathi.
Intathela izindaba zikahulumende bezisithi umhlangano lo usutshengisa ukuphumelela kwemizamo kahulumende ukukhumisa nomlutha lamazwe angentshonalanga. Kodwa amazwe awe-European Union athi ukwethuselwa kwabasekela amabandla aphikisayo lokwethula imithetho yoncindezelo efana lowe-Private Voluntary Organization Bill lowe-Patriotic Act kutshengisa ukuncindezelwa lokwephula kwamalungelo abantu. Amazwe la athi azaqhubekela phambili evula amehlo ukuze abone ukuba amalungelo oluntu kwele Zimbabwe ahlonitshwa andiwana bakhiphe izitheziso nxa lokhu kungalandelwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Labafundi abatholakala belegciwane le-coronavirus likhanya liqansa lokhu izikolo zavulwayo. Kodwa ugatsha lwezemfundo luthi lokhu akumelanga kwethuse uZulu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abazali abaningi bethukile ngombiko wokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 ezikolo zebanga le-primary le-secondary. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvulwa kwezikolo mhlaka 7 Nhlolanja. Umnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi babecelile imali yokuthi incedise izikolo ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19.
Zisabukela mgceke kuhulumende ukuthi uhulumende kafake imali yokunikeza ababali, yokunikeza izikolo ama-PPE. Aqeqetshise ababalisi kulama health teachers ezikolo zonke. Okwesibili, uhulumente asisondezele eduze lezikolo i-testing and tracing facility ukwenzela ukuthi umuntu ongena esikolo lo muntu ophumayo avisele izinga lababalisi laphela likhona kungakafiki u-2018 ngo-April. Ababalisi uhulumende ngabanika $540 bazaba khona ezikolweni. Okunye kathe sokumemethekisa umkhuhlane lo yokuthi uzathola ukuthi ezikolo kugcwele abantwana akulaba balisi. I-infrastructure inlutshwane, siba lohlupho lwe-social distancing abantwana kathi.
Omunye wabazali unkosikazi Velisiwe Sibindi uthi abanye abantwana iminyaka yabo ayikavumi ukuthi bahlabe ijekiseni ye-COVID-19.
Kuyasethusa ngoba abanye abantwana bancane kakhulu abakafiki kuleyo age efunekayo ukuthi bahlabe i-vaccine. Siyananzelela njalo lo mumo okhona ezikolo ukuthi ukhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Inkosikazi Tholakele Mafu onomntwana ofunda ibanga laphansi yena ukhuthaza ukuba abangakahlabi ijekiseni yokuzivikela benze njalo.
Kuyasethusa ngoba abanye abantwana bancane kakhulu abakafiki kuleyo age efunekayo ukuthi bahlabe i-vaccine. Siyananzelela njalo lo mumo okhona ezikolo ukuthi ukhuhlane awusoze wekele ukumemetheka.
Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle uthi amanani abantu ababanjwe umkhuhlane lo ezikolo bangamashumi ayisithupha lane, i-64, phakathi kwabantu abangaphezu kwamakhulu amabili elizweni lonke jikelele. Emashwingo kulabafundi abangamashumi amathathu lasikhombisa, i-37, kuthi eManicaland balitshumi lanhlanu, i-15, kuthi eMathabeleland North balitshumi lambili, i-12. imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sezemfundo yehlule, kodwa ikhuluma lentatheli izindaba zephephandaba leHerald umnumzana Thawungana Ndoro uthe abazali bengethuki ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukuthi alwisane lobhubhane lolu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlangothi ezijeneyo zempilo bathi indlela kuphela engasebenza ukulungisisa udaba lwababalisi ikuxoxisana, hathi ukubethusela ngokubaxotsha kumbe ukumangalelwana emthethwandaba. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende ebethe umhlaka 22 Nhlolanja njengosuku lwakugcina kubo bonke ababalisi abakade belokhe bengakabuyela emsebenzini ukuba baye lapho abasebenzela khona, njalo lokuthi labo abaza kwehluleka ukwenza njalo bazathathwa njengabantu asebechiye umsebenzi. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, RTUZ, umnumzana Themba Kuye Moyo, uthi indlela uhulumende asephatha ngayo udaba lwababalisi ingasoke yalulungisisa.
Izimemezelo ezifana lokumiswa kwabasebenzi kungalandelwanga indlela eqondileyo, njalo kungela sizathu ngoba ababalisi abayephulanga isisekelo sombuso. Kahle kahle balandela sona ngoba isisekelo sombuso siyabavumela ukuba betrike, siyabavumela ukuba babhikitshe, siyabavumela ukuba bapetishine uhulumeni. Asazi ukuthi bona bakuthatha ngapi lokho abakukhulumayo.
Unkosikazi Sibusisiwe Dlamini, isakhamuzi sakobulawayo, uyakusekela lokho esithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwababalisi lomqhatshi, hathi ukutshengisana amandla njengalokho okwenzakalayo.
Imali abayitholayo encane kakhulu. Njengomzali mina kunje sembhadalile ifees. Ngithi sembhadalile ifees kanje imali yangkhona ngithola nzima. Ngithengile amayinfomu, ngizamile ukuthathana le imali encane ukuthi ngithenge amayinfomu lamabhuku lezicathulo. Umntwana ethi sesesikole etholongela ababalisi kubuhlungu njani? Njengomzali kubuhlungu kakhulu. Ilizwe kalibanga kuhle. Sisebenza nzima hand to mouth, so uyayekela ukudla uthi uthi ngithengele umntwana yena acine engasafundanga. Kubuhlungu lokho. I-government siyayicela ukuthi kayingenele izo zikhalazo zababalisi.
Okugcizelelwe ngomunye umzali waseHarare umnumzana Nqobile Chuma,
vele khona kufanele bahlale phansi babantu balungisisa lolu daba ngoba indaba yokwethuselana ayisebenzi. Uzabethusela bayithi bahambe emsebenzini wakhona kodwa bengayenzi umsebenzi wakhona. So kuyalo kufana bafika bazihlale bangafundisa nendlela yabafanele bafundise ngayo. Kunzima, kufanele bayiphiwe le mali abayifunayo ukuthi labo bazibone bephila.
Umongameli Emerson Mnangagwa usole ukwenza kwababalisi lapho esethula umbiko wakhe emkhosini owenzelwe enkundleni ye-Robert Gabriel Mugabe Square wokunanza usuku lwabatsha olwe-National Youth Day.
Ma teacher nokuthi bakambo teachiwa
babalisi ababalisi ngababalisi ngoba ukhona wabafundisayo. Ubona bafundiswa kodwa sebesala ukufundisa abanye. Asiwelelani kulokho, kodwa ngithenge emva kokuhlala phansi lequla lami savumelana ukuthi
zokuthi asinabo kuinda kubasa abadabi ayindano badabi
kunje abe R2s bakweze emthethwandaba udaba lokubekelwa usuku lokubuyela kwababalisi emsebenzini befuna umthethwandaba we-High Court uvimbe inyathelo lomqhatshi i-Public Service Commission PSC lokufuna uxotsha ababalisi becatsha ngelokuthi kuthiwa umuntu uyabe ezijiyele umsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Hey. Israeli Russia selithumele amavuto alo ukuthi angene ngentshonalanga yakwele Ukraine elithi ingxenye yelizwe leli ezimeleyo njalo amavuto alo azovikela izigaba ezimbili ezikumango lo. Ngokunjalo elimelika lele Bhilitane ahle ethesa ele Russia izijeziso zenotho kumankampani akwele Russia. Phansi kwezijeziso lezi akulankampani yakwele Melika ezavunyelwa ukusebenzelana lamankampani akwele Russia. Ukungena kwele Ukraine lokhu kuchiye amabutho akwele Ukraine elokhu esadinga ukuthi athathe manyathelo bani. Ingcweti kwezomvikela zithi ele Russia lilakho ukubhidliza ele Ukraine ngezikhali zombhubhiso ezingasetshenziswa nxa lelo lizwe lingafuna ukuthi lisebenzise amabutho alo ukuxotsha amabutho akwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukungena kweRussia eUkraine ngandlela thize ingene yathatha iUkraine yonke kumbe ingene inganxanye yeUkraine bekuvele kulindelekile ngombango ophakathi kweRussia leNATO. INATO njengoba yasuka ikhonale lokhe ichapha amazwe ingenisa amazwe isanda isiya khonale emngceleni leRussia kwenza iRussia ingahlaliseki. Nga ibona iUkraine isifuna ukungena kuNATO yikho lokho sekubekanga iRussia ukuthi yenze zona lezi yazinto. Indlela eqondileyo vele yikuthi bakhulumisane ngokuba izangena iRussia labana bafaka ama sanctions kuhlutshwane kodwa kusoze kulungise lokho kuzabulalisa abantu ngoba yona iRussia leNATO ngeke bayempini ngeke balwisane ngoba bayakwazi ukuthi kakho ongasila impi yakho. Bazakhuluma abathreatenane benzane zonke lezi yazinto. Into edingakalayo abakayenzi bonke ngendlela efaneleyo.
Ngokubona kwakho uMongameli Joe Biden engaba ephatha kuhle na udaba lolu ngoba sizwa nsuku zonke ekhuluma ngokuthi amasocha akwele Russia asengena kwele Ukraine kodwa asimuzwa esebenza lokho okuthiwa idiplomacy ngesilungu. Umbona njani wena indlela aphatha ngayo lolu daba?
Into angayenzanga kakhulu uBiden ukusebenzisa idiplomacy usuke wandisa kakhulu kwethusela wazi wazifaka ekhoneni lokuthi kakusavuma ukuthi kukhulunyiswane kukhuzwane ngasese. Angithi indaba yabo basuke bayibamba emhlanganweni besuka bebriefa bekhuluma lemisakazo usuku ngosuku. Into esuke yenzeka kuwo wonke amazwe wona lana aphathekileyo balo Russia ubalo Britain America bonke labana basuke ba ndisa ukukhuluma labantu babo kulokuthi balungise udaba. Uza kunanzelela ukuthi uBiden nxa ekhuluma lo hulumende wakhe bakhuluma labantu beMelika ukuthi ngibonakala ukuthi ngilamandla ngistrong angikho weak kankhona. Kugcina idiplomacy ingasasebenzi kugcine sekugidinyiswe ukubonakala ulamandla elizweni lakho kodwa engalungisi lawo mandla. Kuyafana ngumbuso UK use Germany use Russia bonke bandisa kakhulu ukukhuluma labantu babo ukuthi ay domestic audience kanti international relations zile idinga i-diplomacy ngakho kabantu phathanga kahle udaba bonke ngokuphelela.
Umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Live Talk namuhla uhlelo The Connection sikhangela ukwenziwa ngabasakhulayo bekhuthazana ukubhalisela ukuvota i-voter registration kanye lokuthi bavote ngobunene. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abesilisa abamhlophe abathathu basedolobheni eLebrunswick esigabeni seGeorgia khonapha eMelika bafunyenwe belecala lokubulala unsundu uHafmid Abere kanye lolwenzondo yobandlululo ngemihlobo. Abakade besahlulela lolu daba bafumene ukubana uGreg McMichael lendodana yakhe uTravis lomakhelwane wabo uWilliam Roddy Ryan bephula ilungelo likamoyi ngokumxotshanisa abakwenzayo bamdubula bambulala engelacala alidalileyo ngaphandle kokuba ngunsundu. Abathathu laba bayawalandula amacala abo besithi ngababazondi abensundu. Kufe abantu abangamashumi lathoba monemunye 59 ekudubukeni okwenzakale emgodini oyinjiwa ilitshe eliligugu eligolide ngenhla ngokuya ngentshonalanga yeBurkina Faso. Iziphathamandla zalelo lizwe zithi zisahlolisisa imbangela yalokhu kudubuka. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bafole betshengisela ezitaladeni zesigodlweni zalelo lizwe iKhartoum besithi bafuna ukubana ilizwe libuswe nguhulumende oyabe esaphethe intambo zombuso interim government ongasuye owebutho okuzakhokhelela ekuqhutshweni kokhetho lokudinga umbuso wentando kazulu. Inhloko kahulumende yakwele Libya u-Abdul Hamdi Tibaiba uxwayisa ukubana ukubekwa kukahulumende omusha oyabe esaphethe intambo zombuso interim government kungakhokhelela ekuqhamukeni kwempi yomdeni kulelo lizwe kubangele njalo ingxabangxoza. UDibaiba lokhu eqina ngokuthi uzadedela umbuso kuhulumende oyabe ekhethwe ngabantu ngemva kokhetho.
Umunisipala weGwanda uthi usezabhadalisa eminye imithelo yakhe ngedola leMelika kuphela. Izakhamizi zaleli dolobho ziyalisola kakhulu lelinyathelo zisithi azisoze zenelise ukuhlawula ngale indlela ngoba zihola ama-RTGS. Intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokho kumunyetho kusaziswe sethulwe ngumansipala weGwanda esithi kusukela ngayonale inyanga imoto ethwala izigulane ambulance kanye lokucitsha umlilo sezizabhadalelwa ngedola leMelika. Ukubiza imoto zikamansipala ezokucitsha umlilo sokuzabiza ikhulu lamadola eMelika i-$100 US njalo kube le ndleko yamathumi amabili amadola i-$20 US ngeholo elilodwa lapho kucitshwa umlilo. Kuthi indleko ye-ambulance sokuzamela abantu bakhokha amadola amahlanu eMelika phakathi kwedolobho kuphinde kube le ndleko elingana ilitha elilodwa lephetulo kumakhilomitha amahlanu azahanjwa. Unkosazana Lungile Masuku oyisakhamuzi seGwanda uthi umasipala akazanga akhulumisana labo ngemithelo le emitsha.
Angazi ukuthi bavumelane lobani, kodwa sikhangele ukuthi nxa bevumelene labo labo kansila ukuthi ama-charges lawo aphekwe in US dollars, hhayi asombono omuhle lo ngoba wani abantu vele kabaliholi lona lelo US dollar. So sokumele vele lobu zithengisela ibhanana lakho ubona ukuthi kuseyaphela inyanga uyabe usugcinile i-R150 or i-$10.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Ndaniso Mpande esine njalo isakhamuzi seGwanda.
Hayi cha, akuvumi isinqumo lesi esithathwa ngumanisipala weGwanda. Kasiyenzi, iGwanda igcwele kakhulu izisebenzi zikahulumende, kaziyibambi yona leyo mali.
Umnumzana Willingtonar olilunga lenhlanganiso yabahlali beGwanda uthi leli nyathelo liveza obala uthi leli lizwe libhekane lobunzima.
Ukuna kwakho isenzo lesijinisa automatic ukuthi imali yakule lizwe ayisekho kumakhethi, ayisekho, akusela muntu oyihalelayo. Ubona ngibona la izingezi zefume ezifana necouncil sithi imali ayisasebenzi ngosebenzi yamanye amazwe. So umlando sokuhulumende uthi ngabe la uyavuma ukuthi hayi imali yayo leyo ayisoyiyo mali, i-bond note be-adopte imali yamaphandle kwamanye amazwe.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Njabulo Siziba uthi njengomansipala bayayidinga imali kwamanye amazwe ukuze baqhube kuhle inhlelo zabo.
Ama-challenges sesehle ukurana sika the same government that says RTGS is the official currency for Zimbabwe ayikwanisi ukuthi asikwanisi ukuthi siprocure ifuel yabo sisebenzisa i-RTGS. Kulobunzima we know abantu ama-civil servants ahole i-RTGS but they are the same civil servants who go chicken in bayithenga chicken in nge-forex.
Okwe klinika amasipala sokuzabiza amadola amathathu eMelika kukanti ukuthengiswa komhlabatho kwakhela izindlu lakho kuza qhutshwa kusetshenziswa idola leMelika. abamabandla ezombusazwe bakhangelelwe ukuthi babhadale amadola angamakhulu amathathu 300 US dollars ngelanga lapho befuna ukusebenzisa inkundla yebelandaba stadium ukuqhuba emhlangano yabo baphinde babhadale amakhulu amabili amadola emelika 200 US dollars edipositi. Imithelo yamanzi lokuthwala kwezibi izaqhubekela phambili ibhadalwa ngedola leZimbabwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Amapholisa akwele South Africa adubule abulala izigebengu eziyisitshiyagalombili kwabotshwa ezilitshumi izolo ezigoqela izizalwane zeZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Usikomishi wamapholisa esabelweni seGauteng uMnumzana Elias Mawela utshele bezindaba ukuthi bese kulesikhathi amapholisa elandela iqula lamaselala elaziwayo ngokuntshontsha imali ethwalwa zimota ezihambisa imali emabhanga.
They decided today they are going to commit.
Bebehlela ukuyantshontsha bathe bebona amapholisa babaleka besiyacatha endlini abenzela kuyo ubugangi.
To their safe house.
Amapholisa athe ngokuqagqela lendlu eselokishini leRosettenville eJohannesburg kwaba lokudubulana phakathi kwawo lamasela la. Kuthe nxa kuphela sekufe amasela ayisiyagalombili kwabotshwa afika ithumi abanye babaleka. Amapholisa amane athwalelwe esibhedlela lapho elilodwa lawo ligcine lisiyafela khona. Umphathintambo wogatsha lwezamapholisa uMnumzana Bhekicele utshela bezindaba ukuthi basele bengelankani nxa behlolisisa ukuthi zivelaphi izigebenga lezi ebezifika amathumi amabili lanhlanu 25.
Without fail except one who comes from Botswana.
Kuyathusa ukuthi phose bonke bavela eZimbabwe lesabeleni saKwaZulu Natal kanti njalo bebehlome ngezikhali zempi.
6 or 7, 8 years here. And they with double magazines, which means they are there for the business.
Uthi izikhali ezitholakale kulamasela zibalisa ama AK-47 alezikhwama zenhlamvu ngambili ngambili kanye lombhobho we-R4 osetshenziswa ngamasotsha empini. Kutholakale njalo imota eziyisithupha ebezitshontshiwe. Amapholisa athi kuzathatha insuku ezimbili ukuphuma lo mbiko ogcweleyo ngesihlakalo lesi kugoqela nokuthi bangaka beZimbabwe ababotshiweyo labafileyo. Umgcinihlalo wenhlanganiso emela abeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Ngabuthi Mabhena uthi into eyenziwe ngabeZimbabwe abebeyingxenye yezigebenga lezi ilihlazo.
Esikucelayo kakhulu kuzalwane zaseZimbabwe eSouth Africa yikuthi asekeleni ubugebengu. Sisesikhathini esinzima eSouth Africa lapho kuthiwa kumele izalwane zaseZimbabwe lezinye izalwane zokuza ezingazalwa eSouth Africa zixotshwe eSouth Africa ngendaba yobugebengu. Sithi siphakathi kwesimo esinjalo abantu besehluleka ukuvuselela incwadi zabo zokusebenza bese kusiba lezalwane zaseZimbabwe ezihamba siyabamba inkunzi. Kuyinto esifaka ihlazo kakhulu.
Lokhu kwenzeka ngesikhathi lapho izalwane zakwele South Africa ezizibiza ngokuthi Operation Dudula ziphakathi kokutshengisela endaweni eziningi zelizwe zisithi abantu bokuza ababuyele kubo ngoba badala amacala lokubathathela imisebenzi. Iningi ke lithi ukuba ingxenye yabeZimbabwe kuleli qula kuza kwandisa ukucwaswa kwabo ngokuzwe. Imizamo yokudinga ukuphawula eofisini yomeli weZimbabwe ibingakaphumeleli ngesikhathi sokuya emoyeni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abomanyano we-European Union sebengezelele isikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezetheswa abebandla leZANU-PF. Abazali baveza ukukhathazeka ngenani labafundi asebetholakala belegciwane le-coronavirus elikhanya liqansa lokhu izikolo zavulwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni kumbe ngesikhathi esifanayo njalo ntambama. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.